vanhu vane mhosva dzavo vanofanira kutarisana mhosva dzavo kumatare. Dai tine matare akanaka, dai tine polisi kwayo isiri captured, vanhu avaingada vatari kujeri. Izvezvi uno zvemasanctions ekunze zvitoro zvishoma, vanhu vese vapamasanction list vaya vaifanira vatari kujeri. Vane mhosva dzakakura dzavakaitira vanhu, dzavakaparadzira misha dzevanhu, dzavakarovesa vanhu, vanhu vazhinji vakaremara, vane mavanga, vanhu vakashayikirwa nehama dzavo chaiko chaiko, mumwe vanenhera nokuda kwevanhu ivavo vari pamalisti emasanction. So vanhu ivavo dai tine nyika kwayo vaisipa vari kujeri vachipika pamusoro pemhosva dzavo dzavakaita nezvekukonzeresa munyika kuti musaita runyararo rwakanaka. Saka zvavamunaka kuva zvavari kutaura izvo hazvipotori nei, nyaya iri muno muZimbabwe. Nyaya yemaproblems atiri kupana, maproblems emuno muZimbabwe afanira kugadziriswa muno muZimbabwe, pasina zvekutaura zvokuti hanzi kwazonzi kusaenda kuamerica kana kwazonzi kusaenda kueurope. Vada kunodii kueurope kwacho ivo vachitadza kugadzira zvino muno muZimbabwe. Charity begins at home, ndozvinotaura chirungu. Saka nyaya yakatikwenzere pano yavakaita ravanhu iri nyaya yekukura hondi, iri nyaya yakaitikira munhu. Ngatitaurirane chokwadi, tipedzerane kuti zvinhu zvakafamba sei. 2002 munozviziva vanhu vakaurayiwa zvinotyisa, 2008 vanhu vakaurayiwa zvinotyisa. Vanhu vese ivavo zvinofanira kunge zvichigadziswa tiri muno, kwete zvekuti hanzi unochemera kuti ndoda kuenda kuamerica, ndoda kuenda kubritain, uda kudii vana vako vachichema.
Asivo vamunangagwa nehurumende vari kuti zvirango zvakatemerwa izvi zviri kukanganisa vanhu veruzhinji namabhizimisi. Munoti china
veruzhinji vapi? Tisu veruzhinji, tisu guru vanhu vacho, tisu pombo yacho. Yatikanganisa pai? Hatidi kuenda America isusu, tidi kuenda kubritain isu. Ivo ndo vane mari dzavanga vakaunganidza, vakaviga mari dzenyika dzikafrizi ukuroza kuda kuteerera kuti vatore mari dzavo dzavanga vakaita ukoko. Ndo nyaya iripo chete yavari kuchemera kuti vane mari dzavanoziva dzavakaviga ukoko dzikafrizwa nenyaya yekutyora kukonzera dzevanhu. Isu tati kuchemera sevana vaZimbabwe, asi zvinhu zvinonetsa kuti nyaya yemabgatheni iperi. Toda kuti nyaya yekubiwa mari yenyika iperi, nyaya yestate capture, kumbunyikidzwa kwekudzi dzevanhu kupere, kushandiswa zvisina kunaka kwemauto, kushandiswa zvisina kunaka kwepolisi, kushandiswa zvisina kunaka kwevasori, kushandiswa zvisina kunaka kwekotsi kwepalamendi, zvipere. Ndozvinhu zvati kuchemera muno muZimbabwe. Tiwane upenyu hwakanaka, vanhu vagare zvakanaka, mabasa aite zvakanaka muno muZimbabwe. Hapana zvimwe zvatiri kuchemera. Ivo havadi nei kuteerera zvekutaura vanhu, ivo vada kumanikidza vanhu titeererei, titeererei, basi ivo vasii kuteerera vanhu. Vanhu vakutaura zvavari kutaura kuti Zimbabwean lives matter, havasi kuda kuteerera nei. Vanofunga kuti machechi vari kutaura vanopenga here? Vanofunga kuti mastudents vari kutaura vari kupenga here? Vanofunga kuti madoctors ari kutaura ari kupenga here? Vanofunga kuti mateachers ari kutaura vanopenga here? Ivo chete chete ndo vanoziva zvinofanira kuitika muno muZimbabwe. Zvinhu zvavakutaura zvekuti masanction vachinyembera vanhu.
Tinoonawo sangano reSADC richibatana nehurumende vachiti zvirango zvakatemerwa izvo zvinofanira kubviswa. Munoti inazvo?
Hapana chinombodonzi kubatana. Ndebungo munoziva vanhu muchimwa mese hwahwa, munoti kana ungaka even akanzi wabatwa nechakati chakati munongoungana muchikubatanabatana nekuti munombomwa mese hwahwa. Asi hapana kuna kana SADC inosambata. Chinonzi SADC, SADC countries vagare vemo kwete zvokuti hanzi kwai nhingi shamwari yangu yazoti zvakati. SADC countries vanhu varimo SADC vese, munoona pakabuda nyaya yekuti Zimbabwe lasa SADC yese yakadeera, Africa yese yakadaira kuti gadzira zvinhu muZimbabwe. Saka chakakosha kwatiri vanhu vemuSADC, kwete kuti vanhu vanonga vachifara vese vachimbobuta zvakadai dai vese, handiwo vatinokoshesa. Isu tinokoshesa vagari vanoite macitizens eSADC, ndo varidzi venyika, ndo vanhu vatinoti vari kusapota macitizens eZimbabwe, ndo vari kusapota kuti muZimbabwe muve nerunyararo, muZimbabwe muve nebudiriro. Ndo SADC iyoyo.
Saka bato renyu rinodei?
Toda kuti zvirango zvatakapuwa neZANUPF kubirai maelections zvipere. Toda kuti zvirango zvatiri kupuwa neZANUPF zvokabudhaitasi zvipere. Zvirango zvatakapuwa neZANUPF zvemari dzisikashandi dzokupuwa muhoro vashandi vehurumende nekwakasiyana siyana zvipere.